Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 12/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi rimuchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mukuru wevatongi vematarezi mhosva vaLuk Malaba avo vanga vachifanira kuenda pamuchikandigere varambe vari pabasa.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apateedze rekumbiro remutemo kuri katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiswa vatikati wekubhenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachipwa inonzi inobhenefita vamwe vatiri avo varipo pachigaro.
Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo.
Vakatanga vandisa zvewai nezvo ndikavhara mazvizvi vaiti zvewai ichocho handingangoti saka vakatanga kulaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto kanobuta filimu yeblu achindipisa kumeso kana yaramba rakavhara mazvizvi.
Nengo yeMDC Alliance valengwani mavhunga vanotaura pamusoro pekudirwa kwavakaitwa muchetura vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera temu yemutongi mukuru wematarezi mhosva nemakore mashanu. VaLuk Malaba vange vachifanira kuenda pamuchikandigere musi wa 15 chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuberekwa. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uko kuri kukonzera mutauro mukuru munyika, vaMnangagwa vashandisa mutemo mutsva uyu kuwedzera nguva yavaMalaba kuitira kuti varambe vari mukuru wevatongi vematarezi mhosva. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa vaMalaba zviri pamutemo kuti nguva yavo yekushanda yawedzerwa nemakore mashanu navaMnangagwa. VaMnangagwa vawedzera nguva yavaMalaba panguva ino paine nyaya dzakawanda dziri kumatare dzichipikisa mutemo weConstitutional Amendment No. 2 Act uyo washandiswa navaMnangagwa kuwedzera nguva yavaMalaba vari pabasa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevele vati zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mutemo nematare.
Ndakaona zvakawanda zvakanyorwa mumapepa ematare ndechekuti ava sezvavatotaridza kuti havaneini zviri kuitika nezvichabuda kubuda. Nyaya dziri kumatare ndinonasa kuti dzinenge dzangovawo kungoendawo. VaMnangagwa vatoti hazvavanoda ende matare achange achiteerera zvaanodiwa navaMnangagwa. Ndomaonere ndiri kuita zvinhu zvichaitika panyaya iyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakakwira kudare reHigh Court nemusi wemuvhuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare eConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makumi manomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment No. 2 Act. Pasi pemutemo uyu mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makumi manomwe kana vachinge vabudisa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita sema hakuchinje nyaya yedu semaministiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekutanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvitsaitwe maapplication yoyo.
Rimwe remagweta avo advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apatevedzerwe bumbiro remutemo zvikuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendi wekubenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachindwa inonzi inobenefita vamwe vasiri avo varipo pachigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi nevatongi vese veconstitutional court nesupreme court gumi nevatanhatu vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi ziyambi nevatongi panyaya iyi. Asi advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi vehigh court vanoti Justice Elena Charerwa, Justice Appius Show na Justice Esther Muremba.
Zuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare rehigh court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rinhi kubva nhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuzvarwa uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Bounza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly valavu mumadhuku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANU PF yakaputsa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwepolitical actors dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsigira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sekuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana vezimbabwe kuti varange ZANU PF nekusaivhotera musarudzo dza 2023. Vati zvisinei nekuti vakaraswa neZANU PF pakusandurwa kwebumbiro remutemo vacharamba vari muPollard umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Nenyaya yemakambeni ndenge chaurikana kambeni yasvika tobvisa zvinova zvokuti kune mopa unotaurira maaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanya mhanya iwo achitarisa munhu wega wega.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare rehigh court nhasi rambomisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova kuitira kuti ritange razeya chikumbiro chavo chekuti mutongi nemuchuchisi pamhosva yavo vabviswe sezvo vachiratidza kuti pane divi ravakarerekera. Vatatu ava vanoti Magistrate amai Bianca Makwande nemuchuchisi vaMichael Reza vanofanirwa kubviswa panyaya iyi kuitira kuti itongwe nevanhu vanoita basa nemazvo. Izvi zvave kureva kuti High Court ichanzwa chikumbiro chevatatu ava zvizere. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights iyo iri kumirira nhengo dzeMDC Alliance idzi vakumbirai mafunda avo vanoti vari kufara nemutongo uyu.
Hongu dare wajustice Chitapi Tawanda Chitapi wekuHigh Court wakapa mutongo wamatawa wekumbomisa kutongwa kwevasikana watatu ivava Honorable Joana Mamombe, Sisi Netsai Marowa na Cecilia Chimbiri wakati ngavambomira kumira pamberi pedare kutongwa pamberi paMagistrate Rose Bianca Makwande, Magistrate Judge wapa mutongo wekuti chikumbiro chavo kana application kwavo yavo iri kuHigh Court ngaitange yatariswa agent chamber application yavo yavari kukumbira kuti Magistrate Bianca Makwande wazviite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa. Application iyi yechikumbiro chekuti Magistrate Makwande vatange vanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 18 May unova mangwana china kudare reHigh Court. Saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekezwa.
Kozvi zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Mezri Bianca Makwande havana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera. Vari kuchema kana kunyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako. Zvinhu zvinotenderwa panhete medu yeZimbabwe kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichema chako pamberi pedare woota upresenta mafacts avo kana kuti zvichemo zvako ndozvayaitwa naMukomaleke Muchada Hama kudare High Court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekezwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Mezri Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaiitika gore rapfuura early this year kana kutanga kwegore. Sezvo munoziva gore rapfuura Johana Mamombe anga atomboseparetwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanza achafanishafani kutongwa pamwe pane vasikana. Zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare. Vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Johana paakati ndiri kurwara pfungwa dzisinisa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa. Magistrate iwa wanga watoti hazvina basa izvo, ngatiendere mberi nekukutonga. Asi sezvo munoziva mesedare High Court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswa mberi pedare uyezve kana kuti uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambiswa. Ndozvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.
Vakumbirai Mafunda ndiwo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Nengo yeMDC Alliance valengwani mavunga avakadirwa muchetura kumeso unofungidzirwa kuti sulfuric acid nevanofungidzirwa kuti vasori apo vainge vari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station mwedzi wapera vanoti vachakamirira kunzwa kubva kuna ana chiremba kuti mhando ipi yemuchetura yakashandiswa pavari. Vamavhunga vanoti vakasungwa mushure mekunge vaenda kudare raMajor Street muHarare kunotsigira mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala avo vaitongwa nedare iri. Asi mapurisa anoti vamavhunga nevamwe vavo vakaita savamunyaradzi Mafararikwa vakasungwa mushure mekunge vaisa marara mumugwagwa paCopacabana muHarare vachikanganisa motokari nevanhu kufamba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vaudza Studio 7 kuti kana zviri kutaurwa zvakaitika vamabvunga vanofanira kumhanara kumapurisa neumbowo hwavo vakavimbisa kuti nyaya yacho inoongororwa. Asi vati havo pane vamwe vanomboti vakashungurudzwa asi vasina umbowo hunobatika. Mukuziya nyaya iyi tabata vamabvunga.
Vakasungwa riri parodhi rwepakoti tichanopinzwa mukarumu kanga kaine rima kanga ine light one rekuti ini ndandakatoiswa naita cho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaindi ata kana asingakwanisi kuvaona asi ivo vaitindiona bhozi ndarakatosha. Vakatanga vandipa chii zvewhite nezvo ndakavhara mazizo chii vaitoti zvewhite ichocho handinyanzoti chii. Saka vakatanga kulaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto kanobudisa flame yeblue achindi pisa kumeso sanairamba rakabvara mazizo. So munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi atipisa paroko pangu patori neinjari ndopakaita inonzi deep burn kuti akaramba akandipisa ipapo achifunga kuti kupisa mazizo ari kubika mazizo ndakanda paakandipisa pakandisvika patsinga iparoko ndauda kukolapsa topata padipa face tatiwhite substance ndaiuri kuti that same day ndobva watanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza ange abatana kutofamba.
Vaikubvunzai kuti kudii pavaikurova yapa?
Havaida zvanhu zvakawanda achibvunza ivo Job Scala ari kupi aiatodem ari kukoti endaka kukoti kana ndiye ariko iye matumwa nani tinogona kuti kurova ende kwapikena nemi havaindi vachivachizvinhu zvakawanda ende zvimwe zvanda anonzi kupindira bozi they were just attacking me ende vaindi bhiza ndotenda munhu akauya akachitibatsira yellow and order urumaya ndo mapurisa acho akati awa vana kuti kuvatsvaga pakudhara ndo pakasvika chichadzi changu chisina basa chavakazomusunga nachio tichoda kuna mazeizi loya rakabva rangu risvika ndandichiri fiti inini wacho ndichada zvedirection ichatanga fiti loya rakati ndiona nini rakati mangwana makuseni Uwi ndia kena wa chupatara. Ini nani mwuzona ndi na haa wangu ndi ita kwa 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 ndi ita kwa
ko makazoziya sei kuti zvino hazvina kumira zvakanaka
apo makuseni vamwe vasungu vangu vari muvainzi mamahwindi ini ndare mambozoona here kati chii ndakuchidzwa gumbo rari ndakutaza gumbo razimba handichakwata kusumuka kati gumbo rikuwadzanonoona kati kofesi yenyu mamboiona here handina muno mamuna kamagirazi endiona kati ndara zvamakaita hazvizvo munofanira kudima fa unoda chipatara kudarika atobuda u siriasi kana mirire kabvita riwe ndi ndiroda kuti rinoone rinda atevi kwatekera chipatara zvino ndipaka tavana ndikumbira kuenda chipatara
vakabvuma here
vakatanga kurama kana vaende chipatara mari ndapati chipatara chepublic chepublic se hakuna munoziya munyika hamuna dokta anoapinda izvozvi tinoshapa aiwa kana mufika ndicho chepublic vachafira mumaseu kana kuvanda vari maseu zvino rakatore I'm opting to go kuchipatara chepublic vaatendi
pamakazoenda kuchipatara vana chiremba vakaziya here kuti manga madirwa chii apa
vana chiremba vapari renyatwa hapana vana chiremba papari renyatwa takasvikapo mastats na 2 tikatanga kuatendwa zvekuti atendwa ndikutaura kutorwa temperature 10 o'clock evening ndobvasandakanewa kuti atendwa kutorwa temperature neenergy neweight neBP na 10 usiku kati na 10 loya ranga riripo vanonzi vajiji vangu varipo vachitotenga kuti ndikumbira ndiendese ndoda ndiendese kumaprivate maprivate angatiogo vakaramba pakafonwa pachifonwa nekuti handizivaifonwawee kuti vakuru vari kuramba vamwe vakuru vari kuramba kuti vanhu ngavara kuna dokta maprivate doctors around 1 ndopakati what you are going to do takungotora masample tione chitoiswa apa asi mukoti harizoshanda because isusu atina masimba nekuti tikurambidzwa kuti tikuatende directly and zviri pamutemo
saka vakazokuudza here kuti makadirwa muchetura upi wacho
ndakamirira ndizvo takazoenda kujera vanokwanisa kuzouya kujeri
nhengo yemdc alliance valengwani mavhunga vachitaura vari parunare muHarare Hurumende inoti iri kugutsikana zvikuru nemamiriro akaita zvido muzvikoro maringe nenyaya yedenda recovid-19 ichiti hapana chekutyira sezvo denda iri riri kukwanisa kumiswa kupararira. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro nesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ iro rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevedzera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira nayo kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro kana kuti standard operating procedures. Vachipindura mashoko aya mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo ririkugutsikana zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakanga vabatwa necovid-19 vakavhurwa zvikoro vakapona. Vandoro vanoti avo vakaitawo ongororo yavo vakabuda negwaro ravo vanongozvionera voga nekupona kuri kuita vanhu uye nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri dzakaiswa nebazi ravo muzvikoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa manyukunyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa neutachiwana weCovid-19 pakatanga temu ino. Vazhinji vacho vakaita anonzi marecoveries vekuSacred Heart nekunana Embakwe zvekuti izvezvi zvineni mhaka yemastandard operating procedures edu vaya vatingati vane maactive cases vakadzikira zvikurusa. Saka isu tinonzwa kufara kuti zvikoro zvedu zviri kutedzera mastandard operating procedures. Avo vaya vanotaura kuti vakaitawo gwaro ravo rekutarisawo kuti zvakamira sei zvakamira sei havanongozvionerawo vega nekuita marecoveries ari kuitika uye nekuta kwatinoti containment the spread of COVID-19 kuti isa pararira kuita bazi redu re primary ne secondary education.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJunga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 33 nezvisere, nemazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 38,448, uye vafa nechirwere ichi vachisvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1,579. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 8,953 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nenhomba munyika yose pazviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 539,526. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vanoti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muAlgeria, vachiti hurumende yenyika iyi iri kuenderera mberi ichimbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka uye kuungana sezvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti kubva zvatanga vanhu kuratidzira munyika iyi muna kukadzi, uko kwakambenge kwamiswa nepamusana pechirwere cheCOVID-19, riri kutambira mashoko anoti mauto nemapurisa ari kushandisa nzira dzisiri pamutemo kumbunyikidza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Hurumende yava Joe Biden yemuAmerica inoti ine urongwa hwekuti vanhu vawane nhomba yeCOVID-19 nenzira dziri nyore. VaBiden vanoti vose vanoda kubayiwa nhomba vanokwanisa kuwana zvekufambisa pachena. Hurumende yavaBiden ine urongwa hwekuparura chirongwa chekutakura vanhu vasina motokari dzekushandisa kuti vange vachishandisa Uber neLyft, mari yacho ichizobhadharwa nehurumende. VaBiden vari kuwedzerawo rubatsiro kumatunhu kuitira kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chibudirire. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakaberekerwa kuHuzumba vakasarudzwa kuve kanzura weTrabston mudhorobha reKobe kuBritain. Vachikoto avo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party havasivo chete munhu ane midzi muZimbabwe akakwanisa kuwana chigaro musarudzo dzemakanzuru dzakaitwa muUnited Kingdom yose nechishanu chapfuura. Madzimai maviri, amai Nicole Nkazimulo Moyo naamai Alice Mpofu Coles, vakakwanisawo kusarudzwa munzvimbo dzavakamiririra. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye varumiri weMDC Alliance kuBritain vaElliot Pebe vakakundikana kuwana chigaro apo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party. Asi vachikoto avave nemakore anodarika makore makumi maviri vari muBritain vanoti vanotenda zvikuru rutsigiro rwavakawana kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu ravo, vachikurudzirawo vese vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vabatane nekushanda pamwe chete kana vachida kubudirira mune zvose zvavangade kuita. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJunga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichokwadi, ichokwadi, tinopembera tiri pamwe chete, tinonyanya kupembera zvikurusa nemhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yandigere, nekuti neni takamira pamwe chete. Saka tichipembera tinoda kupembera tiri pamwe chete nemhuri, nekuti chiitiko ichi ndechemhuri yeZimbabwe iri munharaunda ino.
Muchiimirira bato ripi vachikoto?
Pabato apa takapinda tiri pabato reLabour. Labour ndichida kuifananidza, tinokwanisa kuti tibvise kufungidzira kunoita vanhu kuti zvimwe chete neMDC haisi ndinoifananidza maringe neZANU-PF.
Sei muchidaro?
Nekuti Labour ukatarisa demographics dzavo vanoda kumiririra vanhu the masses. Saka ndinoona kuti ine zvimwe zvinhu zvinofambirana nepfungwa zvatinazvo nemamiriro akaita nyika yedu ikoko.
Kune vana veZimbabwe vakawanda vachikoto vari kunze kwenyika vanoda kunzwa kuti vachikoto vakaitawo sei kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika nekusvikobudirira kusvika pakusarudzwa.
Inini bato reLabour iri ndakaripinda 2013 panaivendiri kuyunivhesiti ndaiona kuti zvinhu zvavanomiririra sevanhu vanobva kunzewo kwenyika tinoshezwa kuno tichizi maforena mapolicies avo ainge akaswedera pakuti atichengetedzewo ari a bit more friendlier. Saka izvozvezvo ndiri kuchikoro ndiri kuyunivhesiti ndakatanga kuteedzera zvavanomiririra ndichiongorora ndichiona ndikaona kuti ndobato rekumira naro. Ndazobva kuchikoro ndakatangawo kubata-bata zvemabhizimusi. Saka kwandinoshandira ndiri kumahofisi kwatinoshandira tiri kune ofisi yebato. Saka ndaipota ndichiendo imomomo ndichingobvunza ndichiona kuti chii chinoda kuitwa chinoda kubatsirwa. Vakaona kuti uyu munhu uyu anoda kubatira pamwe chete nevamwe ndozvakazoita kuti ndisvikopa kunzi patinoda kuti tisarudze vanhu vachanomirira musangano tinoda kuti unge uripo. Saka ndakatoita zvekunominetwa kwazvo nevamwe vandinobatirana navo mumusangano.
Vana veZimbabwe vakada kuzwa kuti vachikoto kuZimbabwe vanobva kupi kumusha uye vaiitawo zvematongerwo enyika here vari kumusha.
Vachikoto vanoburika pamurewa dzabva kuzumba. Kuzumba ndinoziva kuti hongu vateereri vazhinji vanoziva kuti inozikanwa nenhau dzei dzematongerwo enyika. Ndazvarwa ndiri mubato reZANU-PF, ndakurira mubato reZANU-PF ndichicherechedza kuti ndorakatirera. Kune vazhinji vanopokana nazvo asi ndokwandakurira ndokwandichiri.
Vana veZimbabwe mungavasiyira shoko ripi vari kunze kwenyika? Nekuti vazhinji vanongofunga kuti kana uri muenzi haugoni kupakura rongo revaridzi vemusha.
Chandinoda kutaurira kune vana veZimbabwe chinhu chekutanga chatakacherechedza musango matigere kutungamidza Mwari pamberi. Ini ndinobata zvekare ndiri mucheche yeZayoja, ndiri mutungamiriri mucheche yeZayoja. Chechipiri ndinoda kuti tikurudzirane semaZimbabwe kuti tibatane tiite zvinhu zvakawanda tiri pamwe chete sezvinoitawo vamwe vanobva kune dzimwe nyika. Izvozvezvo ndaona kuti ndozvaita kuti isusu munharaunda ino yatigere tisumukire. Tasimukira kubva kumabhizimusi, tasimukira kusvika pakuchengeta mhuri dzedu, tasimukira kusvika pakuti tisumudze community tivhoterane kuti inini ndikwanise kupindwa chigaro ichi. Inyaya yeZimbabwean community yakamira nene.
Remangwana munoriona rakamira sei vachikoto?
Zvandinoona inini muchiratidzo changu ndezvekuti umwe musi ndinofanira kunge ndiri muparamendi yemuno munyika. Saka naizvozvo tinongoramba tichitarisa chibata musangano kuno chibata basa chibata basa svika tasvika.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakasarudzwa sakanzura kuKobe kuBritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva Baluku Malaba varambe vari pabasa kunyange hazvo vanga vachifanira kuenda pamuchikandigere. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.